vakasarudzwa kumiririra ward 27 kuGlenora vari nhengo yeTriple C vaombera Ishe Nhente ndemumwe akapambwa akaitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori avo vanonzi vaida kuziva kuti urongwa hwebatoeri hwange hwakamera sei mushure mekuramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo dzakanzi nevaongorori vakawanda dzainge dzisina kuchena. VaNhende vanoti vakapambwa nevasori vainge vakapakatira pfuti uye vakabayiwa jekiseni ravanofunga kuti rainge riine muchetura. Vakapambwa muHarare pamwe neimwe nhengo yebato ravo vasanele mukuhlani. Mutevedzeri wemutauriri weTriple C vaostalosiziva vati munyika yese maberekera ingwe.
Tabva musarudzo instead of building and uniting the country tava nguva yekuti kuve nekubatanidzwa kwevanhu asi chatukuona is attack on civilians. Zvaitika kunana Nhende zviri kuitika kunana Muguza unoona anhu achithreatena vanhu kuti vakavhoterei Shanduko vakavhoterei Triple C kunana Manicaland nekumareserva.
Asi mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vati mapurisa achiri kuferefeta nyaya yekupambwa kwavaNhende navamukuhlani.
Tichiri kuongorora nyaya iyoyo ndosaka tiri kuti isusu vanhu ngavabatane nemapurisa ngavaite cooperation kuti vanhu mainvestigations yaone kuti zvakafamba sei.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoti zvakakosha kuti paumbwe komiti yakazvimirira yoga kuongorora nyaya dzekupambwa kwevanhu muZimbabwe. Murwiri wekodzero dzevanhu uye vakambopambwa muzvare Justina Mukoko vaudza Studio 7 kuti shuviro yavo munyika ndeye kuti nyaya yekupambwa kwevanhu ipere zvachose.
Chikuru chandinoshuvira ndechekuti dai taregera sevanhu vemuZimbabwe kushandisa tsika yekupambwa kwevanhu vachienda kunoshungurudzwa vobva kunoshungurudzwa vouya vaine maronda akawandisa. Tsika inenge isiri kupera. Sei tisiri kugona kupedza tsika iyoyi. Itsika yakaipa.
Muzvare Mukoko vanga vachitungamirira sangano rinoongorora kuchikorwa kokodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Peace Project asi vanoti vasiya basa vachivamba sangano idzva rinobatsira vanenge vaitwa kafira mberi reJustina Mukoko Foundation. Muzvare Mukoko nezuro vakapewa mubayiro wokurwira kodzero dzevanhu. Vachitaura neStudio 7 gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamirira Zimbabwe Human Rights Association vadzikamai bere vakarumbidza Muzvare Mukoko vachivati gamba munyaya dzekodzero.
Nhasi tiri kuonekana naJustina Mukoko ngaachitungamira Zimbabwe Peace Project kwemakore 15 apfuura. Saka isu sebod reZPP tanga tichimupawo remekezo rwakakosha Excellent Service Award yekumutenda nebasa guru raakaita kubva muna 2007 apo paakajoina ZPP.
Kupambwa nekutsakatiswa kwevanhu munyika kuri kushoropotswawo zvakanyanya nemasangano anorwira kodzero dzevanhu ayo anoti ari kushushikana zvikuru nezviitiko izvi. Vamwe vakapambwa vasati vazivikanwa kuti varipi vanosanganisira vaitaidza mara vaPatrick navanyana varashiwe gusha nevamwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.